makereke takatoita basa rakawanda tikanyora zvimwe zvinhu zvacho mapasi atati maelection ecumenical election covenant kana kuti hatingati sungano yevakristu yekuti zvii zvatinotarisira kuparlamenti yedu inyuwani saka izvozvo ndo zvatiri kugoverana nazvo ivo vachitiudza kuti zvavanoona kuti zvakakosha ndezvipi saka ini basa rine chokuita nesarudzo yatichango pamaii
pane bopoto panyaya yesarudzo yapfuura iyi yava kutoenda kumatare edzimhosva munofungei nazvozvo
isu chekutanga ndechokuti mutsamba yatakanyora vhiki rapfuura tangatikurudzira kuti hongu kana zvibvira vanhu ngavaende havo kumatare edzimhosva kana vachifunga kuti ndiyo nzira yavangapedzisa nayo nyaya iyi asi tatinoziva ndechokuti chero nyaya dzikaenda kumatare edzimhosva dzinodozomhara kuti vanhu vagare pasi vachitakatodini nokuti judgment yekoti inongokuudzai kuti uyu ndiye wahwina kana kuti uyu ndiye wahwina kana kuti hapana wahwina dzokera izvo munoita maelection asi nyaya yokuti muvake nyika muchinda mberi inodozotsvaka kuti vanhu vagare pasi vaite dialogue then votenderana kuti vachibva pano vanoendera
sei muchidaro
inyaya inobva kumasure tine nhoroondo yacho kubva kuma1970s patanga tichigwa tichida kutsvaka kusununguka kwevanhu vatema kubva paudzvanyiriri hwevarume hongu vakabva neputi dzimwe nguva vanhu vangakudza puti zvikuru nokuti chakazoitika vanhu vakazonogara patafura kulangest house uko votaurirana kuti takatodini kuma1980s vanhu vaurawa kumatebereland nokumidland zvanetsa vanhu vakaogara pasi 1987 kukaitwa unit accord kunana 2000 kusvika 2008 vanhu vakuvadziwa vamwe varohwa vamwe vaurawa pamatongerwo ezvenyika zvanetsa vanhu vezimbabwe vakagara pasi kusvika vaita government of national unity chatinoziva ndechokuti kuti vanhu vavake vachienda kumberi zvichazotsvaka kuti vanhu vagare pasi isu ndiyo tafura yatinoda kugadzira yokuramba tichikurudzira mapato awa zvikuru mapato maviri awa kuti hongu ngavaita havo zvematare asi chatinoshuvira ndechokuti kana yasvika nhambo ngatigarai pasi tichiti toindepi senyika
imimi sevanhu vekereke chamunokwanisa kubatsira nacho chii chamuchaita pachii
hwande takanotanga kutaura navo vatungamiri vakasiyana-siyana vezvikuru vemapato awa maviri nemachannels wavakatipa atinoshandisa tiri kuzvidzana navo pamazuva iwawano tanga tichitaurirana navo tichivaratidza kuti hongu vari kuita havo izvematare asi kwatinotarira mberi ndekokuti tichawana mukana here wokuti tigare pasi tose senyika tichitenderana kuti toenda kupi vachashanda vose kumacity council nokuti vamwe vakahwina imwe city council kumwe havana kuhwina saka vanofanira kutenderana kuti vachashanda sei neanenge ari minista welocal government vanofanira kutenderana kuti pachaitwa pariamendi pachaitwa kabhineti kuna vamwe here vachashagwa kupinda mukabhineti zvichafamba sei saka nyaya iripo tichienda kumberi kune basa rakakura zvikuru vanhu chatisingafaniri kukangamwa ndechokuti kuti basa irinde mberi zvichatsvaka kuti vanhu vazvininipise vagogara pasi vose vagotaurirana kutoenda mberi sei
nyaya dzenyu dzichapera idzi ndofunga maakutokambenera zva2023
nyaya dzofanira kupera nokuti 23 haasi kure I think the way yatakadizaina politics yedu it's so divisive and it's not divisive on issues it's divisive on personalities
exactly.
No, you can see even kana mukatarira maslogan wane you see kunonzi chamisa chete chete kana kuti indite maslogan are built on